voi.
Azvimeke senzi utenga diyo kumba kusina zviriko zvinoratidza kuti mbenzi yako muri disorder. Ei, bvunze amatuke kuti warufunge wanoona benzi kana zimota hawana basa nezvawanda kuti manheru warufuge ezvongezi mfoni mungori nedata it's a good day. Insta iri pa 10k, TikTok iri pa 20k, kumirira zim celebs kana aposta pressure ndeye ma iPhone nema valentine gift. My designer clothes is my Gucci Louis V. Long time di soft ndaka easy ndiri zi. Long time di low key muchisasa ndiri zi. Vane vari kusimbisana zvirizvo kubaizana. Every day on my streets tingona drama. Tukana pa internet kusaizana. Uridzirana muridzo muchidaidzana. Azvimeke senzi utenga diyo kumba kusina zviriko zvinoratidza kuti mbenzi yako muri disorder. Bvunze amatuke kuti warufunge wanoona benzi kana zimota hawana basa nezvawanda kuti manheru warufuge ezvongezi mfoni mungori nedata it's a good day. Insta iri pa 10k, TikTok iri pa 20k, kumirira zim celebs kana aposta. Kunzewo kune makudo anenge anyembera chisalad, kunze kune magaya anenge anyembera chibaranzi. Shonga wechikosoro maya vatengero kufamasi. Agoro ari pasena ndiye anotungamira kambani. Amatuke
Amatuke
vabvunze kuti varofunge
vabvunze kuti varofunge
ji varikubvundei.